Mutori wenawe bepare Newsday, Blessed Mhlanga, anoti nezuro akapona nepasaka reshumba mushure mekunge vamukupe vada kumurova pachirongwa chavaita panhepfenyuro yeZBC. Vamhlanga vanotsanangura zvakaitika.
Vamukupe vakakundikana kuzvibata zvinoenderana nechigaro chavanacho chaminista. Tiri pachirongwa focus kusport FM yekuZBC. Vamukupe vanenge vakatsamwa nekukurirwa pakutaura muchirongwa vakabva vakuda kuita zvemaoko. Saka vakasumuka paya vanga vakagara vachida kundirova vamukupe, inini ndakakwanisa kubuda munzira yavo ndikatiza ndichienda kunohwanda kuseri. Kwanga kuna purezidenda weredhiyo anga achitiita nechirongwa ichi. Mukudaro vanga vane 2 vanhu vavanga vachifamba nawo. Varume vaviri vavanga vachifamba nawo ndo vakazama kubata vamukupe vasaenderere mberi nekundirova.
Vamhlanga vanoti apo vainge voda kurohwa, mudzimai wavo ainge avaperekedza sezvo chirongwa ichi chaitwa manheru akaedza kutora vhidhiyo nenhare mbozha achibva abvutirwa nechisimba navamukupe.
Vakaona ndichida kurohwa navamukupe akabva atora foni yake akatanga kurekodha vhidhiyo ezvanga zvichiitika. Ipapo ndo vamukupe pavakabva vatsamwa, vakabva vaenda kumudzimai wavo vakandoita zvine chisimba vakatanga kumubvutira foni. Papo vaibatsirwa nevarume vaviri vavanga vainavo.
Vamhlanga vanoti pavakada kuedza kunomhanara nyaya yavo kumapurisa ekuHighlands, vakaona vamukupe vatosvikako vave kuti ivo ndivo vaida kuvarova. Asi vamhlanga vanoti kunyange vamukupe vakatora nhare mbozha yemudzimai wavo pakazara vanhu vari kuramba nayo.
Chikunyanya uri kurwadza panhau yefoni ndechekuti vadzimai vangu vakunyora maexams nemusi wemande. Saka mufoni mundo mavanga vakaisa zvinhu zvavo zvavanga vari kupota vachiverenga. Anongoziva mazuva ano foni yakushandawo sekompyuta selaptop. Saka vakaitora foni iyoyo vakaenda nayo. Apa munhu waminista kutorawo foni yemunhu anenge inini yakapedza gore rese 2017 $700 pamwedzi kuti ndikwanisewo kutenga foni inodhura kudaro.
Nezuro wakare vamukupe vanonzi vakanyomba vabiti panhepfenyuro nezvenyaya yekunwa mapiritsi anodzivirira utachiona weHIV and AIDS. Mazuva mashoma apfuura vamukupe vanonziwo vakaudza vamwe vatsigiri veZANU-PF pamusangano kuti mauto aizobvuma kuti mutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vatungamire nyika vakakunda musarudzo. Mutauriri weMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube vakurawo nechiwai vati vamukupe vave nenguva vachitadza kutaura. Vachiwai vatiwo vari kuenderera mberi vachisvibisa bato reZANU-PF vakati zvave kumutungamiriri weZANU-PF waEmerson Mnangagwa kuona kuti vavadzinga pazvigaro zveutungamiriri pamwe nemubato.
Zvinhu zvakaitwa navamukupe zvinhu zvinonyadzisa. Zvasarira vamunangagwa muridzi wejira kufuka kana kuwarira. Kana vachiona kuti nokusviba kusvibisa kwaaita musangano wavo weZANU-PF nezita ravo iwo vamunangagwa, handi tinoshamisika kuti vanoramba vakamubatirira paari nekuda kwei.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika maJustina Muchegwa vaudzewo Studio 7 kuti nyika yakatarisana nesarudzo veruzhinji vanofanirwa kuongorora vanhu vavanoisa pazvigaro.
Inini kurubhirei yangu vana veZimbabwe ndeyekuti pasarudzo dzatakatarisana nadzi vanhu vasarudze vatungamiri vane hunhu vanonyatsodanisa pfungwa vasati vabudisa mashoko uye vatungamiriri vasina mhirizhonga.
Vatendai biti varamba kutaura neStudio 7 nezvakaitika nezuro pakati pavo navamukupe. Vamukupe vanga vasingadairi nhare mbozha yavo kuti tinzwe zvavanofunga pamusoro penyaya iri kutaurwa neveruzhinji kuti vadzingwe basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.